Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzeludza nasi chishanu kubvumbi 7 2017. Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitefenyura zviri kuitika muZimbabwe. Mari yoramba ichinetsa munyika zvisinei nekuti hurumende yakaparura mabond notes. Sarudzo dzeby elections dzoitwa mangwana kumwe neZigutu neZaka. Masoja anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachinoi University of Technology vachinzi vakaisepi bhora jena remutambo wepool. Makansura ezanopf anovhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuEpworth. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kucherechedza kusvitsa makore gumi nemana kwaitwa neStudio 7. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.